cream.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 13 Gumiguru 2020 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvino izviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vanoita chiuru chine zana nemakumi maviri nevaviri 1122 vanonzi vakapora kubva kuCOVID-19 muZimbabwe nezuro.
Vakasukuere navamuzembi vanenge vaine kodzero yekuti vatsvake upoteri uyezve vachengetedzwe nenyika yeSouth Africa, nekuti zvichida kana kuri kunzi vaenda kuvadzoserwa kuZimbabwe havazowani kutongwa kwakanaka kwekuti panobuda nyaya sezvairi.
Nyanzvi dzinoti hadzioni hurumende dzeSouth Africa neKenya dzichidzorera vaimbova makurukota ehurumende kuti vanotongwa nemhosva dzeuori.
Musangano wedu watinawo nevatori venhau, musangano wekuzivisa mafambisiro wakaita mari musangano vanhu, nekuti musangano uyu wemdc lands musangano vanhu, musangano unoda kuti chifambe tese vanhu vachizoti chichaitwa zvafamba sei.
Bato remdc alliance rinokoka vatori venhau nhasi apo richazivisa nekuburisa mashandisirwo akaitwa mari nebato iri. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vanoita chiuru chine zana nemakumi maviri nevaviri 1122 vakapora kubva kuCOVID-19 muZimbabwe nezuro. Pavanhu vakapora nezuro ava, vanhu vanoita chiuru chine zana negumi nevana 1114 vari muHarare. Vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vachiri mazana maviri ane makumi matatu 230. Vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zviuru zvisere zvine makumi maviri nemumwe 8021. Nezuro vanhu gumi vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe. MuHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita zana nemakumi maviri nemumwe 121. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi mana nevatanhatu 46 vafa nechirwere ichi. Kwozouyawo Manicaland ine vanhu makumi maviri nevaviri 22 vakafa nechirwere ichi. Vapora munyika vanoita zviuru zvinomwe zvine mazana matanhatu ane makumi maviri nevanomwe 7627. Zvichakadaro, Africa Centers for Disease Control and Prevention inoti vanhu vabatwa necoronavirus muAfrica vanoita miriyoni imwe chete ine zviuru mazana mashanu ane makumi manomwe nezvinomwe zvine mazana matanhatu ane makumi mana nevana 1,577,644. Vanhu vafa nechirwere ichi muAfrica vave zviuru makumi matatu nezvisere zvine mazana matatu ane makumi mapfumbamwe nevatanhatu 38,396. Vapora vave miriyoni ine zviuru mazana matatu nezvina zvine mazana matanhatu ane makumi maviri nevaviri 1,304,622. tari noru vila kwa zero zevanu wadye wa mazinga wanova mkuru musanganore Human Rights Watch kuchamembe kwe Afrika vanoti avaoni urumende ichibudirira kuti South Africa ne Kenya jizore munyika vaimbo wa makuru kota urumende vase vya kasikuwele wa Walter Mzembi uye wa Jonathan Moyo kuti vatongwe ne mhosva dzeuori dzavari kupomerwa. Vakasukuwere na wa Mzembi vakapotera ku South Africa uye wa Moyo vari kuKenya. Hurumende kuburikidza nebasi revachuchusi kana kuti National Prosecuting Authority inoti yakaisa chikumbiro kuhurumende yeSouth Africa kuti vakasukuwere na wa Mzembi avo vanoti vari kushungurudzwa nenyaya dzezvematongerwo enyika vadzoswe munyika. Asi mumagwaro ayo kunyika iyi hurumende inoti izvi hazvinei nezvematongerwo enyika asi zveuori. Mukuzeya nyaya iyi tabata vamavhinga.
Mitemo yepasi rino inotendedza nyika nenyika kuti dziite zvibvumirano zvekuti apo neapo vatendedze vanhu zvizvarwa zvenyika imwe seZimbabwe kuti zvidzorwe kunyika kuna kuine mhosva dzavanopomerwa dzavanofanira kuti vatarise pamberi pematare ezimhosva. Asi iko zvino zvirikiko nehurumende yavamunangagwa zvekutsvaka kudzosa vakasukuwere zvichidana vamuZembi nevamwe kuti vanzi vaende kumatare edzimhosva hazvina kukodzera kuti nyika yeSouth Africa kana dzimwe nyika dzitendere zvakadaro kuti zviitike.
Ko sei muchidaro?
Nekuti zvinoita sekuti hurumende yavamunangagwa iri kuvhima avo vayakakurira pakaitwa kutorwa kumasimba nechisimba muna 2017 nemauto. Saka zvoita sekuti vakasukuwere navamuZembi havagoni kuwana mutongo wejekerere, mutongo wakaenzaniswa. Nekuti vanhu vari kuvatonga vamwe vavo vavaya vanavo mune zvematongerwo enyika. Nekudaro vakasukuwere navamuZembi vanenge vaine kodzero yekuti vatsvake upoteri uyezve vachengetedzwe nenyika yeSouth Africa, nekuti zvichida kana kuri kunzi vaenda vadzoserwa kuZimbabwe havazowani kutongwa kwakanaka kwekuti panobuda nyaya sezvairi.
Ko sei muchidaro?
Nekuti zvinenge zvazvimatongerwo enyika zviri kuitika izvi. Chekutanga, nyika yeSouth Africa isati yatambira chikumbiro cheZimbabwe chekudzora vaimbo vavatungamiri makurukota mu hurumende yavamugabe kuZimbabwe, inofanira kutanga yazvibvunza South Africa kuti vanhu ava vakasukuwere navamuZembi vachanotongwa zvakanaka here kuZimbabwe. Ndochekutanga. Chepiri, matare edzimhosva eZimbabwe akazvimiririra here kana kuti ari muhapwa mebato rinotonga reZANU PF? Ndochepiri.
Ko vakasagudzikana nematongerwo emhosva muZimbabwe?
Kana vakaona kuti kwete, matare haana kuzvimiririra kuZimbabwe uyezve vakasukuwere navamuZembe vagoni kupuwa mutongo kana kutongwa zvakanaka zvisina kupinza zvematongerwo enyika mukati, zvoreva kuti havagoni kuti vadzoserwe. Uyezve panenge pasina chinangwa chekuti paitwe chibvumirano neZimbabwe, nekuti panenge pasina chivimbo chizere chekuti matare edzimhosva ekuZimbabwe anozozvimiririra asingaite zvinenge zvataurwa nevatungamiri vezvematongerwo enyika.
Zvino panozogadziriswa sei kana vamwe vachiti ngaivhiwe vamwe vachiti haivhiwi?
Tinozongodzokerazve pashoko rekuti hapana chikonzero chizere chingaite kuti South Africa itende kuti vakasukuwere vamuZembi nevamwewo vadzoserwe kuZimbabwe, nekuti vanonoshungurudzwa zvinenge zviri nane kuti vapuhwe chengetedzo yeupoteri munyika yeSouth Africa.
Zimbabwe iri kutenda kuti hapana chibvumirano neSouth Africa chekudzora vanhu vanenge vavapinda muupoteri munyika mbiri idzi. Sei panga pasina chibvumirano chakadai kana nyika idzi dzanga dziri dzikanditsikiwo kwemakore akawanda?
Panguva yapfuura pasi peutungamiri hwavamugabe, Zimbabwe neSouth Africa ukama huzhinji hwanga huri hwekuwirirana nekufambidzana zvakanaka husinei nezvekutevera vapoteri. Ndokusaka panga pasina chibvumirano chakadaro chekuti vapote vachipana vanhu vanenge vachinzi vari kutiza mhosva. Asi iko zvino hurumende yavamunangagwa yava kuda kutevera vayakapokana navo, vanga vari muZANU PF vari makurukota makuru ehurumende vava kudiwa iko zvino. Ndokusaka vamunangagwa vava kukumbira kuti pave nekutaurirana ikoko kuti vagone kusverera kuti vawane vana vakasukuwerera vamuZembi nevamwe. asi pamuchemo wepasi rose vapoteri vanofanira kuti vachengetedzwe kwete kudzoserwa kunyika yavanogona kunoshungurudzwa vasina kuchengetedzeka.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vage wamavhinga vanova mukuru musangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vari parunare naBlessing Zulu weStudio 7. Tore MDC Alliance rinotungamirwa naNelson Chamisa nasi riri kuita musangano nevatori venhau wekuzivisa pamwe nekuburitsa pachena mashandisirwo akaitwa mari nemusangano uyu. Mutevedzeri womutauriri weMDC Alliance vaClifford Fachayo vanoti bato ravo ratora danho iri nekuda kwekuti musangano unofambiswa nemari dzinobviswa nevatsigiri, nekudaro vanofanirwa kuziva mashandisirwo ari kuitwa mari dzavanobvisa. Vachatariswa kutaura pamusangano uyu mutauriri webato iri Muzvare Fadzai Mahere, uye musangano uyu unonzi uri kuitirwa kumahofisi eTendai Biti Law Chambers muHarare. Ngati nzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navasa twayo pamusoro penyaya iyi.
Musangano wedu watinaone vatorwe nhau musangano wekuzivisa mafambisiro wakaita mari musangano vanhu, nekuti musangano uyu weMDC Alliance musangano vanhu musangano unoda kuti tifambe tese vanhu vachizochichaitwa zvafamba sei. Munozviziva takaita Congress gore rapera kugweru kugaida resolution kana kuti chitsidzo chekuti tichaenda kundotsvaga vanhu vachaongorora magwaro edu kana mabooks edu emari kuti takafambisa zvakanaka here basa, kuti vanhu vazive kuti zvinofamba sei. Nekuti tifanira kuita ma-institutions anovhara-vhara zvinhu, kunyanya iwo ma-institutions acho achiita nezvevanhu. Nekuti musangano wedu unosponsorwa nevanhu, musangano vanhu, madhola-dhola anobviswa nevanhu, mari dzinobviswa nevanhu kuti basa rifambire mberi, vanofanira kuziva kuti zvinofamba sei, zvakafamba sei. Ndo zvatiri kuita kubva nenguva dza-11 tichange tichitaura tichipa hwaro nekupa zveshe zvekuti zvakafamba sei maringe nemari dzemusangano wevanhu.
Munoona danho renyu iri richitambirwa zvakadii neveruzhinji?
Bato reMDC Alliance bato revanhu, ibato rinoda zvinoteerera vanhu kuti vanhu vanodei. Ibato rakaumbwa neyatinonzi transparency pachirungu kana accountability, kuti vanhu vanofanira kunge vachiziva zvakamira sei. Isu takasiyana nemumwe mapolitical parties amungataura muno munyika muno muAfrica. Isu chatinoteerera ndechekuti tinofanira kuti tifambe nevanhu, tinofanira kuti tiite zvinoda vanhu, tinofanira kuti vanhu vachiziva kuti zvinhu zvokufamba sei. Saka apa toda kungoti ruzhinji rweZimbabwe nevanoinvestioni kuziva kuti zvinhu zviri kufambiswa zvakanaka here, zviri kudii. Ndo zvatoda kuti zvinge zvichiitika, nekuti dingindira redu kana kuti nyaya yemavalues edu atinokurudzira kuti anga ari munyika, amwe acho ndatoda kuti vanhu vaone kuti isusu vatungamiriri vavo tinotozviremekedza, tinotozvikurudzira kuti zvinge zviripo. Nyaya yetransparency, nyaya yeaccountability zvinofanira kunge zviripo muno muZimbabwe.
Matimi bato renyu rinowana mari kubva kunhengo dzaro, hakuna here kumwe kwamunowana mari?
MDC Alliance ibato rinopuhwa mari kana rinosponswa nevaridzi varo. Varidzi varo vanhu, varidzi varo mamembers ndo vanhu vanosapota musangano kuti umire. Mari inofanira kunge ichipuwa MDC Alliance kuzvipa mutemo inonzi political parties finance iyaya inobva kuparamendi. Mari yacho yakabiwa ikapuhwa kune vana Monzora nana Kupe. Imari yakabiwa iyoyo inofanira kuti inge ichizo accountwa for, nenyaya yekuti maMPs ari kuparlamendi, maMPs eMDC Alliance, maMPs akaenda muparamendi neMDC Alliance. Saka iyoyo nyaya itori nyaya itori kumatare, inyaya inofanira kuti ipedzwe toziva zvofamba sei. But isu musangano wedu, musangano wevanhu, musangano unosponswa nevaridzi vavo vanova vanhu,
avo vange vari mutevedzeri womutauriri weMDC Alliance vaClifford Fachwayo vari parunare naJonga Kandemiri weStudio 7. Tarisa zvirimu mapepa nau anasi. dreamlife.com inoti mapurisa manomwe akasungwa nezuro muHarare mushure mukukanda uti hunokachikidza kana kuti tear gas mubhazi rakanga rizere vanhu. Herald rinoti gurukota rinoona nezveutano vaConstantino Chiwenga vauza vanodzidzira kuita vanachiremba kuti vachidzokera kuchikoro. Hurumende yakanga yambomisa vanachiremba ava mukuita zvedzidzo mushure mekunge varatidzira. Daily News rine nyaya pamusoro pembavha dzakange dzakapakata zvombo dzakaridza kuti dzichipinda mumuzinda wevaimbo veumwe wevakuru vemauto vaEngelbert Rugege. Imwe yembavha nomwe idzi yakapfurwa ikafa. Varugege vanonzi vakange vasipo pakaitwa kurwisana uku. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Joseph makadi ana Jonga muri seiko kuna na Mike hoye isukuro kuZimbabwe tatambura nenhamo tanzwa nenhamo nana kupe ari kutipedzera nguva ndo ari kutoti zvinhu zvirambe zvakasunga zvirambe zvakati sunga isu tatambura.
Na Studio 7 makasimba here munofara here mose mose vashamarari vanotiitira basa. Tinongotenda nemauza munotitumira zuva nezuva. Haa, ndinotenda chaizvo mukomata nonoka wandine chirongwa chenyu chezvechitendero. Mharidzo yatapiwa navakapfunzwa kuti nhasi haai mharidzo inonyatsa kubata chaizvo chaizvo pasina divi. Ndinongoti dei muchiramba muchititsvagira maparidzi vanotiparidzira saizvozvo. Musanyaita mukomata nonoka, rambai muchititsvagira vafundisi, hatibatsirewo.
Makabiko vashamarari veStudio 7 mose nevateveri. Aini ndinoitwawo nebatiwochi ndiri muJoburg. Tinoda kutendawo kune avo mufundisi vakanga varipo nezuru muchirongwa chezvezvitendero. Ainini vakandiitirawo zvakanaka. Ndinotendai mufundisi, makandibatsira, makandibatsira zvisingaiti. Ndakatoonawo ndakatodzidzawo nezvandanga ndisingazivi. Makaita basa manini, Mwari akukomborerei. Ndoda kupazisawo mufundisi wangu Pastor Stole pagara wapo ndichiti mose mufundisi nababa Marime nababa Mamweni pachimbisapo muJoburg musei kwekwapo.
Makasimba here Pastor Joseph, ndinodawo kutaurawo pamusoro pavapiri vanotaura navanotaura havo zvinhu zvavanotaura vavasingaziva vanogara kuSwitzerland vanongotaura kuti hanzi muZimbabwe hamuna sarudzi hamuna kusarwa pakupa chikafu. Havana chavanoziva, vanogara kure. Zviri kuitika zvataurwa mubvunzo, havana kumudavira. Vanhu vari kupuwa chikafu on a partisan basis in Zimbabwe kati vanotanza vasanganzokada vanoda kureva kuti kudii. Zvavataura zvinhu zvavanoziva, ngavasara kukava zvinhu zvavasingazivi. Nekuti kana vasingazivi ngavati havazvizivi, kwete kuti asasangana nedambudziko rero iro richitoitika kuZimbabwe. Vanhu vazhinji vasingasapoti bato rezanupf vari kunyimwa chikafu kuZimbabwe, ivo voti kwanza havasasangana nazvo, vanoda kureva kuti kudii. Ngavataura zvavanoziva vagari vavo.
Makasimba ari paStudio 7 na kuno kuchipinge taita dambudziko renyati nyati yauraya murume anotozi Chipenzi patsuro. Saka nyati iyoyo tine fungidziro yekuti yabva mugame reserve rinobva kwachipangai. Saka kudai vaitigonerawo vegame reserve vatiuriro kwatsuro naTomi vichibva muchipinga vanotenera patsuro pastation vasati vasvika pachiriga. Zvekuti nyati iyoyo inotopedza vanhu, ino ushungu husingaiti. Yatouraya munhu kutaura kudai hapana kana 2 hours zvaitika. Saka vanhu chipatapata kutotiza kana vichinge vateiona. Saka taikumbirawo kuti kudai mwaitigonerawo mutibatiro vegame reserve, sekuti isu hatina kana mafoni namba achona egame reserve riri pachipangai. Vatimhanyirawo kana mwotibatirawo muchipinge mutaundi kana pane vemunotozivawo. Izvozvo apa haina kana 2 hours sekuti kutaura pandada iko. 11 o'clock kutaura pandaita uku. Saka iye munhu iye watourayiwa pa9 o'clock apo. Saka taikumbirawo mutibatsire tapota.
Makadii paStudio 7 komanda nonoka wane namwe vose. Ndini Mudhuva ndiri kuno kuKimberley.
Wande ya nilu wana ya tawa na ya Zimbabwe ndiye kuti mutemo ausiri kuchile zimba ndo wande wa uri ya tawa na ayo pakuti MDC Alliance ili ibato ndo kufinda ni mutemo but mutemo kuzano PF alasi kukutewe zera kurumende diri kutonga ya sute zera mutemo saka inonesa nika hili nda mwari lewa na zilo kutango batana tada batakata sasa kuna mwari nika hili nda mwari nukuti katika hinda ni mutemo mutemo wacho wa sute wezema au bati vano tonga unongo nzuno bata wa singa tonga cheti leopo sendu wano nzi ya makonde wa kutazira mutemo bati vano tonga wacha sawa wano udane mutemo havana basa nukuchora mutemo kwa vari mutemo kuchora kata kusawuchora kwa vari shakangu kufana wala basa nasho wanita sawa wano uda watungu ni mutemo watungu mbele kuna mutemo nduda mkukatawa na unyika na tenda angu
izo zange ziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Kwazwai, muri Zimbabwe. Tinokoka kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection na 8pm manheru ano. Muchirongwa chanhasi tichange chiendera mberi nehurukuro nevechidiki pamusoro pekutekeshera kwechirwere cheCovid-19 munyika. Nhasi tiri kutarisa kuti chirwere cheCovid-19 chakanganisa sei upenyu hwevanasikana munyika. Tichange tichitarisa zvekare nyaya yekuratidzira kwevarayiridzi. Panguva iyo zvikoro zvave nemavhiki maviri zvavhurwa asi vadzidzi vazhinji vasiri kuwana dzidzo. Mure Zimbabwe musakanganwa kuteerera chirongwa cheThe Connection na 8pm manheru ano. Muineni Mike Hove.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Chikwata chemutambo webasketball muNational Basketball Association cheLos Angeles Lakers chaka simudza mukombe webasketball wegore ra 2019-2020 mushure mekukunda chikwata cheMiami Heat nezvibodzwa 106-93. Mukombe uyu wave wegumi neminomwe wasimudzwa nemaLakers izvo zvavaenzanisa nechikwata cheMaBoston Celtics chine mikombe gumi neminomwe. Vanofarira zvemutambo vatafadzwa munjanja vanoti vatambi vatatu vakatamba zvikuru ndi LeBron James na Anthony Davis veMaLakers kwozouyawo Jimmy Butler na Idris Adebayo veMiami Heat vachiti asi mutambi wakakajamadza vanhu zvikuru ndi Tyler Christopher Hero veMiami Heat uyo ane makore makumi maviri.
Mukombe weNBA wakatorwa neteam yeku Los Angeles, California, inonzi maLakers, Los Angeles Lakers. Wakatora mukombe uyu nezuro.
MaLakers akakunda zvikwata zvipi kuti vazotora mukombe uyu?
MaLakers vakakunda chikwata chinonzi Miami Heat. Chikwata ichi chinotambira iko kuMiami, Florida.
Ko zvikwata zvavakatamba nazvo munzira umu kuti vazosvika pakutamba neMiami Heat zvinosanganisa zvipi?
MaLakers kuti vazosvike kumafinal kwavazohwina uku vakatamba inonzi Portland Trail Blazers inovawo team yekuPortland ikoko kuOregon vakazotamba team inonzi Houston Rockets itimuwo yekuHouston ikoko kuTexas vachibva vazokunda zvakare inonzi maDenver Nuggets iyo iri team yekuDenver Colorado ndokupinda kwavakaita kumafinals.
Icho chikwata cheMiami Heat chakakundavo zvikwata zvipi kuti chisvike pakuzotamba neMaLakers?
Kuti chikwata cheMiami Heat chipinde mumafinal chakakunda inonzi Indiana Pacers wapedza ipapo vobva vazotamba ne timu ine mukurumbira yaitarisirwa kuti ndio ichatotora mukombe inonzi Milwaukee Bucks. Wapedza ipapo vobva vatamba zvakare chimwe chikwata chaitarisirwa zvakare kuti chichakwanisa kukunda Miami inonzi Boston Celtics.
Vamujanja, MaLakers akazokunda Miami Heat nezvibodzwa zvakamira sei?
MaLakers akakunda Miami Heat nezvibodzwa zvinoti 106 1993 do ya dos bozaza da Windisa Malekas NBA Finals pamitambo ya wakatamba Malekas aka winner 4-2 do mitambo yacho nekuti wakambotanga Malekas wakatatamuka wari 2-0 wakazoita 3-1 then Miami ikavayadzoro ikazoguma ya 3-2 asi wakazokwanisa kukunda nezuro kuti izoite 4-2 nezvibodzwa 106-93
mukondo wakasimudzwa nemalekas nezuro uyu wave wechingani chikwata chemalekas chichimuhwina
anenge a 17 matitles emalekas awahwina wavagumisira kuhwina iyo NBA championship mugore ra 2010
vakanyatsotamba zvikuru ndevapi
ini ndisitarisa mutambo uyu ndinoona kuti hunde wa LeBron James wakatamba zvine mutsindo zvichizoterwawo ndingati nava Anthony Davis wekuma Lakers wakatamba zvine mutsindo asi ndichida kutarisa vakomana wakatamba zvine mutsindo pakati pematimu ivayo Miami ne Lakers ndingati pamusoro ndinoti va LeBron James chibva ndati va Jimmy Butler wekumayemi ndomutungamiri wetimu yekumayemi zvichizoteerawo ndohandati Anthony Davis kune wangu anonzi waAdebayo wakatamba zvine mutsindo nemumwe mufana uyu angori 20 year old anonzi Tyler Hero akatamba zvembiri zvisati zvamboonekwa kune vanenge vari vechidiki vachangopinda muNBA
LeBron James anira papi kana tichimenzanisa nevamwe vatambi vane mukurumbira mumutambo uyu
LeBron James ndingati akumusoro kweshangwiti dzemutambo webasketball ndotondera ndichitoonawo after mafinal apera vachitaurawo nhau iyoyo kuti saka amira papi vamwe ndo vari kuti aiwa vamichael jordan vachiri pamusoro asi va LeBron James vaakuteera kumuswe chaiko chaiko kwava Michael Jordan nekuti va Michael Jordan wane iwo mikombe inokwana 6 zvichiterwa nava LeBron James waakuopa 5 saka vanhu vari kutaura kuti aiwa LeBron James aasvikawo kumusoro but haasati anyanya kuti asvike pane va Michael Jordan asi vanoti kuti achine makore ekutamba saka anokwanisa kuzopfuura saka ndozvatamirira kuti tionewo makore anotera
avo vange vari vanofarira zvemutambo vatafadzwa munjanja vari parunhare kuOklahoma neStudio 7 kanobva kuna Innocent Kusi weGotha sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi vanhu vanoita chiuru chine zana nemakumi maviri nevaviri 1122 vanonzi vakapora kubva kucovid-19 muzimbabwe nezuro nyanzvi dzinoti hadzioni hurumende dzesouth africa nekenya dzichidzorera kuzimbabwe vaimbova makurukota ehurumende vasevhu yakasikuwere vaholda muzembi uye vajonathan moyo kuti vanotongerwa mhosva dzeuori bato remdc alliance rinokoka vatori venhau nhasi apo richazivisa nekubudisa mashandisirwo akaitwa mari nebato iri tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau ini ndiri tanonoka wande ndiri muwashington dc ndichiti mhosvera zvakanaka